Hapana kana ni huo ulipo plazi, ndiri ku Minister of Transport, andibaki mari, nenge ndiri minister, andina kana umwe andinobata, chandinongo gona kuziva enine chokutiko ndiri e policy maker. Saka andisi kuzwa kuhuri wachona wavanotaura unenge uchibva pai. Vanhu vanongotevera zvinobva mukati momakuwa. Handimboseri ncheruza kana hope kana kumbozine. Tiri kubvunza mla asingazivi pamusoro penyaya yaanotaura kuti tinenge taura chii. Bati kana vanga vachida kuti vange vari vanhu vaingotaura kuti tsanangurai futi zvamakambotsanangura kuti ndege dzakatengwa sei. Vonotsvaga mapepa anonzi Hansard, votoverenga kuona kuti muHansard pandaiva ndichi Minister of Transport ndakataura kuti ndege dzakatengwa mari yakati, zvina mapepa ari kureserve bank zvakabhadharwa namangunja zvakanakanaka zviri pamutemo, hapana kana neuori ipapo. Saka nditombozivi kuti ndingatenga ndege hereni, ndinganoimharisa kumaurondo kana hapagoni kumara ndege kana hazviiti. Zvinotonyadzisa.
Saka mati maziviswa here nezvenyaya iyoyi? Nokuti ivo vari kuti vazivisa vanhu ivavo uye vachavazivisa vachizotora matanho ekuvharira panze vanenge vachishandira pamahofisi emusangano.
Tisingazivi kana vana masimba achoro ayo, nokuti inini chandinoziva ndechokuti ndiri kubva zvangu mberingwa kwananaira kunochengeta muzukuru wangu wanga akashayikwa. Zvekutonzwa vamwe vakawanda vari kundifonera vachitoti ko nyaya iya yendege dzakudhara muchiri kuMinister of Transport yamakatsanangura iri kutsanangurwa iri kutaugwa namayuti mainzwa here ichinzi uori? Hapana kana uori, hapana uori hunoitikara. Dai vachibvunza vatanga vapiwa marekodzi vagotsvaga zvakanaka nyaya kana vachitsvaga uori. Hapana kana uori hunongovapa pakutengwa kwendege idzodzo.